Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro gunyana 26 2016. Makateerera kuStudio 7 nevenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
But chisingaperi chinoshura. I want to assure you chisingaperi chinoshura. And we are at the beginning of the end.
Mutungamiri weMDCT vaMorgan Tsvangirai voshushikana nekurohwa kwevatsigiri vavo vari muusungwa. Nengo dzebato rinopikisa dzeZimbabwe People First kusanganisira retired Brigadier General Agrippa Mutambara voiswa pasi pemapurisa asi vari muchipatara. Mutongi wedare repamusoro vaDavid Mangota vanoti muzvare Linda Masarira ngavaburitswe muusungwa. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webato rinopikisa reMDCT vaMorgan Tsvangirai pamwe nevamwe vateedzeri vavo vanoti vaNelson Chamisa navaElias Mudzuri nhasi vasangana nevamwe vatsigiri vebato ravo vakarohwa zvakaipisisa nemapurisa pakuratidzira kwainge kwakarongwa nemapato anopikisa ari pasi pechirongwa chekurwira kuvandudzwa kwemitemo yesarudzo kana kuti National Electoral Reform Agenda kana kuti NERA. Mutoro wedu wenhau Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Vatsvangirai vati zvinosuwisa kuti muZimbabwe vanhu vave kurohwa nemapurisa apo vanenge vachiratidzira murunyararo. Vati hapana chinonyanya kushamisa pane zviri kuitika, vachiti izvi ndizvo zvinoitwa nehurumende dzisina veruzhinji pamwoyo. Vaudza nhengo dzebato ravo kuti dzirambe dzakashinga, vachiti zvinhu zvave kuda kutonaka muZimbabwe. Vatsvangirai vatiwo bato ravo richaramba rakamira nenhengo nevatsigiri varo uye vatenda vanhu nebasa guru ravari kuita muhondo kusunungura Zimbabwe.
Chisingaperi chinoshura. And we are at the beginning of the end.
Vazhinji vevanhu ava vakaburitswa mutirongo mushure mekubhadhara mari yechibatiso. Mumwe wevanhu ava inhengo yeparamende yemuHarare amai Ronia Bunjira, avo vanoti vakasungwa nekurohwa mushure mekunge vabvunza mapurisa kuti sei airova vechidiki vairatidzira mumusha weWaterfalls.
Ndakanga ndiri kudhiraivha ndichifamba namasocha road pandakaona mhuri yeZimbabwe yakarariswa pasi, yakatsikwa musoro ichirohwa. Madzimai madhirezi akasumuka mudenga vachirohwa, vakatsikwa musoro vakatarisa musoro muvhu. Ndikaita U-turn ndikasvikomira ipapo ndikaburuka ndikabvunza ndikati, chii chamuri kuita imi? Murimi munofanirwa kuchengetedza vana vemuZimbabwe, ko izvi zvii zvamuri kuita?
Amai Kerina De wavaudzawo vatsvangirai nevamwe vavo kuti vakarohwa nemapurisa vakasungwa, kunyange hazvo vakange vasipo pairatidzirwa. Amai De wavanoti vanhu vakavarova vakasvika kumba kwavo vachitsvaga zvipfeko zveMDCT.
Ine ndakavataura kuti handina kupinda kutaunirwa muri because murume wangu akastroke. Zvakanzi ari kuti tenga mubedroom bva vamuoni enda vakada kuratidza kuti kurwadziwa sazvo. But vanga hapasina chokuita nokuti vanga vazondidora. Zvakanzi chitorai tsvimbo yavo iyo iri mudhaining munovasiyira mubedroom.
VaOstalos Gift Siziva nevamwe vavo vati vakatorwa nevatsigiri veZANU PF vakanorohwa zvakaipisisa pamuzinda weZANU PF vakazoendeswa kumapurisa vatokuvara. Vasizi vavati vanhu vakavarova vakavamanikidza kuti varare nemumwe mudzimai ainge abatwa nevanhu ivavo, asi vakaramba. Izvi zvakazokonzera kuti varohwe kudzamara zvigunwe zvitatu zvavo zvatyoka. Mumwe wakarohwa zvakaipisisa, mumiriri weGlenview North muparamende vafani munengami, avo vati vakaonawo madzimai achirohwa asina kupfeka. Hatina kukwanisa kubata mutauri wemapurisa Senior Assistant Commissioner Charity Charamba sezvo vange vasingadairi mbozhanhare yavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chipera.
Zvakadaro, retired Brigadier Agrippa Mutambara vebato rinopikisa reZimbabwe People First rinotungamirwa naMai Joyce Mujuru vakarohwa zvakaipisisa paDaventi Farm kuGuruwe kuMashonaland Central Province nevamwe vanhu vebato ravo vashanu. VaMutambara nevamwe vavo vakarohwa ava vanonzi vakarohwa nevanofungidzirwa kuti vatsigiri vebato reZANU-PF avo vainge vaenda kuno kunonunura nhengo yebato ravo vaWilbert Mubayirwa, avo vanonzi vaida kupisirwa mumba nenhengo dzeZANU-PF idzi. Nhengo dzeZANU-PF dzinonzi dziri kuda kutora nzvimbo yavari kurima. Mukuzeya nyaya iyi tabata mutauri weZimbabwe People First vaJelas Mawarire.
Vari pachipatara chinonzi Shashi chemuBhundura, asi chakati shamisa ndechekuti vanhu ava varohwa vakamhanya vakandomangara nyaya yavo paGuruwe Police Station. Ndokuchizobva kuuya kuno kuBhundura kwandiri izvozvi, vauya kuti vazotsvaga chipatara chiri nani chingavabatsira mushure mekukuvara kwavanga vaita. Saka vangouya vakapinda vakapiwa mubhedha vatozomuka mapurisa azara. Izvozvi kutaura kwandiri kuita, pane mapurisa mashanu vane futi vakatogara panze kutaura kuti pamusoro pekurohwa vakutonzi vavasungwa.
Saka imi muri kubvumidzwa here kupinda muchinoona vari muchipatara nemapurisa acho?
Ini pandasvika ndasvika kuma12 dzemasikati, saka kwanzi aiwa hatikwanisi kuvaona kusvika na 4:30 manheru. Asi iye zvino zvatiri kuzama kuita kuti kumbotaura nevamwe vanotibatsira, vanga vachiti vatibatsire kuti tiendese vanhu vedu kuchipatara chingava chiri nani cheAvenues Clinic kuHarare, nekuti vamwe vavo vane vakakuvara zvakaipisa. Saka ndo zvimwe zvatiri kutoti izvozvi tigadzirise kuti tione kuti zvingakwanisika here panguva dzacho dzokushanyira varwere kuti tinge tichiita urongwa hwokuti vaendeswe kuHarare.
Munoti kudiwo imi nenyaya yemhirizhongai?
Chandinoona inini ndakutoona kuti vanhu vatopererwa sezvinongoita. Kana makamboona bere rikapererwa, tinogona kutopedzisira rakuzvima nyama richinyanga even dhongi rakasungwa panguro.
Mutauriri weZimbabwe People First vaJelas Mawarire vari paRunare kuBhundura.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7.
Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa 909 AM 4930
kana pa 6065 ne15460 kHz pa shortwave.
Mutongi wedare repamusoro reHigh Court vaDavid Mangota nhasi vapa mutongo wekuti muzvare Linda Masarira avo vanga vari mujeri kuchikurubhi kwemwedzi inoda kusvika mitatu vasunungurwe. Muzvare Masarira vakasungwa vachiratidzira vachinzi vaikanganisa vanhu nemotokari kufamba mumugwagwa. Magweta ari kuvamiririra inhengo dzeZimbabwe Lawyers for Human Rights dzinoti vaAndrew Makoni navaObey Shava vachibatsirwawo navatendai Biti. VaBiti ndivo mukuru webato rinopikisa rePeople Democratic Party uye vari gweta. Kuti tinzwe zvizhinji tabata vaBiti.
Justice Mangota vangotanga nekutsamwira mumiriri westate achiti kwezvi zvinomboitirwei kuti munhu anongosungwa worwezwa kumatare iro warandiro rakaishuwa here? Handi munhu aifanira kubva anzi aenda kukoti before in 48 hours. So dare ratsamwa chaizvo zvokuti vamakoni havana kana chavambotaura chakawanda. So dare rabva rangoti imimi chienda munowirira naorder yekuti munhu abude uyu. So tangobuda paya paya 5 minutes ndokuita order, and order yati izvo Linda ngaaburiswe chop chop forthwith. Number 2, kusungwa kwakaitwa Linda kuri panze pe section 50 bracket 2 ye constitution. Number 3, warrant yakaishwa kwaMutare against Linda yabva ikanzurwa ipapo. So zvaitika zvinotifadza nekuti Matare ari kurakidza kusimukira achikoshesa marights evanhu.
Ko makwanisa here kuti mumbotaure naye kuti munzwe kuti anga achibatwa sei ari muhusungwa, nekuti taimboona akaiswa ngetani dzemakumbo, zvanga zvichifamba sei?
Kana makaverenga zvakanyorwa navaJacob Mafume vakanomuona last week, anga aiswa kuchikurubhi kwevarume kwete kwevakadzi, ende vanga vachirohwa ikoko vachinyimwa chikafu. Asi iye anga achitota zvitori nani kuti agare kuvarume, because kuvakadzi akubva amako achinzi noizi riko ndiye ari kuitungamira. Anga ari musolitary confinement, and solitary confinement it's a question of time before inini ndatoita application yekutaura solitary confinement iri unconstitutional.
Vatendai Biti ndivo mukuru webato rinopikisa rePeople's Democratic Party uye vari Gweta, vanga vari paRunare muHarare. Vari kukwikwidzana musarudzo dzemutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vemaRepublicans namai Hillary Clinton vemaDemocratic Party vari kuita gakava ravo rekutanga kana kuti debate nhasi. Gakava iri riri kuitirwa kuHempstead muNew York. Vanhu vakawanda munhoroondo yemagakava aya muAmerica vanonzi vari kutarisirwa kuona gakava iri manheru ano. Musarudzo dzemutungamiri wenyika yeAmerica munoitwa magakava matatu nevanenge vachikwikwidzana musarudzo dzemutungamiri wenyika, kwoti rimwe chete rinoitwa nevateedzeri vavo. Mukuzeya nyaya iyi, Mavilas Mhlanganya weStudio 7 abata chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri kuAtlanta muno muAmerica, vaKennedy Mudukuti.
Tinoona kuti debate romuAmerica rinotibetsera kuti tikwanise kuteedzera political system yavo. Zvandinofunga pamadebate anhasi pakati paDonald Trump naMike Clinton ndezvekuti Mr. Trump vana experience munyaya dzepolitics, saka vanenge vachizama kutaridzira kuti Mike Clinton havavimbi ndo zvagara zvitaurwa namaRepublicans. Uko kuna Mike Clinton vanenge vaida kuratidza kuti Mr. Trump havana experience, munhu munyuwani asati ambora nagovernment. Sezvo ivo Mike Clinton vanga vari Secretary of State vane experience yakawanda. Ipapo vari kutarisira also kuti vanokwanisa kubatanidza mapoka evanhu vakavhotera President Obama, vanhu vechidiki, vanhu vechichena vadiki, vanhu vekala zvakafanana nevanhu vatema nevanhu vemaMexicans. Varuda kuti magrupu evanhu iwayo akwanise kuvavhotera. Ndo zvandiri kuona zvinenge zvichiitika nhasi.
Zvii zvingadzidzwe neZimbabwe takatarisa kuti vanopikisa nemutungamiri wenyika hatisati tambovaona vachikandirana makobvu nematetsi, mungaone zvakadai zvichizoitika here?
Ndinofunga kuti zvinoitika. Isu vanhu muZimbabwe tikakwanisa kuti tiite madebates, zvinobatsira vanhu veZimbabwe number one kuti vakwanise kutaura zvavanokwanisa kuita kana vava muhurumende, kuti vanhu vazive kuti vanovhotera chii. Number two, zvinobetsera kupa vanhu veZimbabwe confidence yekuti kana vachienda kunovhota vazive kuti vari kuvhotera vanhu vanofunga chii.
Imi sechizvarwa cheZimbabwe chirimo muno muAmerica, mune mukana here wokuwana muchivhota imo muno, uyezve munoona sei nyaya iri kukurudzirwa yediaspora voti?
Ndinokwanisa kuvhota, asi voti yangu inenge yakamirira zveZimbabwe. Pavavira ava ndinenjiona kuti zvavanotaura zvinozobetsera nyika yedu ndezvipi. Panyaya yekuti tivhote tiri kuno nokutaura nemagweta ekuZimbabwe paconstitution yakagadziriswa, tinofanirwa kukwanisa kuvhota, nokuti kune nyaya yekusouth Africa yemunhu akati ada kuvhota ari kusouth Africa. Constitutional koti ikati zvinokwanisika, tinoda kuvhota.
Chizvarwa cheZimbabwe chiri muAtlanta muno muAmerica, vaKennedy Mudukuti vari paRunare kuAtlanta. Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vaimbova mwevatedzeri wemutungamiri wenyika yeSouth Sudan Riek Machar varikurudzira vanhu vemunyika yavo kuti varwise hurumende yemutungamiri wenyika iyi vaSalva Kiir izvo zvotyirwa kuti zvinogona kukonzera kutanga kwehondo munyika iyi. Mumwe mukuru mukuru mubato rinopikisa ravaMachar vaStephen Payakuo vati nyaya yekuda kutanga hondo inotevera kurwiswa kwenhengo dzavo nebato riri kutonga. Muchuchisi wehurumende muguta reMiocan rinechepakati kumawirira kwenyika yeMexico anoti mumwe muprista vaJose Alfredo Lopez Gulen vakawanikwa vakafa nezuro mushure mekupambwa nemuvhuro svondo rapera. Izvi zvinoteverawo kuurayiwa kwemamwe mapristi maviri muVeracruz mavhiki maviri adarika. Hapana achabuda pachena achiti ndiye akauraya mapristi aya, asi mapristi anoshoropodza vanhu vanoita zvechigevenga vachitengesa zvinodhaka anourayiwa muMexico. Iko zvino tochienda kuna Marvelous Mhlanga Nyauye weStudio 7 achitipa mashoko anotaura pamire hurumende yeAmerica pane zviri kuitika muDemocratic Republic of Congo.
Mirishonga munyaya dzezvematongerwo enyika iri kuramba ichienderera mberi munyika yeDRC. Vanhu vakawanda vafa mumirizhonga yakatanga musi wa19 Gunyana apo vanhu vairatidzira kusafara kwavo nezviri kuda kuitwa nemutungamiri wenyika iyi vaJoseph Kabila zvekuda kurambira pachigaro apo panopera temu yavo muna zvita. Mutauriri webazi reState Department reAmerica vaJohn Kirby vanoti America iri kushushikana zvikuru nezviri kuda kuitwa nebazi rinoona nezvesarudzo munyika iyi reDemocratic Republic of the Congo Electoral Commission. VaKirby vanoti America haisi kufara nemirizhonga iri kuitika munyika iyi uye vose vari kuita izvi vachatemerwa zvirango nekuendeswa kumatare. America yati hurumende yeDRC inofanira kuvimbisa vanhu kuti sarudzo dzichaitwa gore rinouya.
Zvichakadaro, mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vari kushorwa zvakanyanya nevanhu vakawanda munyika nemashoko avo nemusi wemugovera ekuti nyika dzemuAfrica neAsia dzakagadzirira kubuda mugungano reUnited Nations kana Security Council isina kuvandudzwa. Security Council ndiyo ine nhengo shanu dzinoti Britain, France, China, America neRussia uye dzine masimba akawanda kudarika dzimwe nyika dzose. Vanopikisa vanoti zvinoshamisa kuti vaMugabe vanoda kuti United Nations ivandudzwe asi ivo vachitonga nedemo. Vatiwo United Nations ndiyo iri kuraramisa vana veZimbabwe vari kuziya nenzara sezvo hurumende yavaMugabe iri kukundikana kuwandira vanhu chikafu. VaMugabe vari kushorwawo nevanhu vakawanda mushure mekunge vashora vana veZimbabwe vairatidzira kumuzinda weUnited Nations. Mukuzeya nyaya iyi, Marvelous Mhlanga Nyauye weStudio 7 abata vanorwira kodzero dzevanhu uye vari nhengo yeOccupy Africa Unity Square Dr. Patson Dzamara avo vairatidzirawo kuUnited Nations.
Isu takabvira nekubvira tichitsanangura tichitaura kuti tungamiriri wenyika hatizivi kuti ndiani akamutaurira kuti ane kodzero uyezve ane simba rekutaurira vanhu chavanoda nechavasingadi. Vanhu chavanoda vanochida, chavasingadi havachidi. So kuratidzira kwedu kuratidza kutsutsumwa nezvatisingadi pamusoro sezviri kuitika munyika yedu. Saka ine vose mutungamiri wenyika vanofanira kunge vakazvitora nehwaro ihwohwo. Ende tinogara tichiti pababa pamusha, baba akaona kuti pamusha paita nyonganyonga anogara nevana pasi kuti vanhu vamuzori pamusha pano nderei toita sei, toita way forward, tiona tofambira mberi tichienda kwatiri kuenda pamwe chete. Asi ivo zvokuti vavandaida vane unhumbu hwavo nova unotikatyamadza.
Makaona sei kubatwa kwakaitwa iko zvizvarwa zvemuAmerica zviri pasi pesangano redisemba 12th movement tichiona kuti ivo vakawana mukana wekutaura nemutungamiri wenyika vaMugabe asi imi nevamwe vanga vari kuratidzira zvizvarwa zvezimbabwe hamuna kupuwa mukana iwoyo, zvinorevei kwamuri izvi?
ndo patino dzoka pae kuti izvinoradza unhubo hwehutungamiri hwatinawo vanosaudza ivo kusataura nevana mumusha maita dambudziko vanonotaura nevanhu vasiri mumusha
avo vanga vari Dr. Patterson Dzamara vanhu vemwe anorwira kodzero dzevanhu vari parunare muHarare naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7 sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera Mavelas abatawo nhengo yezanu PF inomirira Makonde mudare reparamende vakindness paradza avo vashora zvikuru vanhu vairatidzira ava
President Mugabe vakashora zvikuru zvakaitwa Nana Ivan Mawarire ikoko nevamwe vake vashoma shoma vakanga variko takanyara zvikuru seZimbabwe kuti ndichoti vanhu twega twanga turi ikoko tuchida kuzama kushoropodza nyika yedu yeZimbabwe nemutungamiriri wedu zvino vakazonyadziswa ikoko nekuti hapana zvakaitika vanhu vakauya ikoko kuzotoropodza kwatiri tushoma shoma takazonge tine Zimbabwe ine masupporters ayo akawanda ari kuAmerica ikoko vakanga varipo vachiratidzira vachisapota mukuru wedu wenyika vamugabe zvinhu zvikave zvinhu zvakanakidza ende vana Mawarire vaya takazoona miswe pakati pemakumbo vaakumhanya vachienda saka vakanyara asi zvinotinyadzisa senyika zvavakaita izvi
asika vamwe vanobvunza ivo kuti ko mutungamiri wenyika sei asina iye kuda kutaura nezvizvarwa zvezimbabwe zvanga zviri kuratidzira asi vachiwana nguva yekutaura nezvizvarwa zveamerica zviri pasi pesangano redecember 12th movement
shuwa shuwa tingati president vobva kuno voenda kuAmerica kunotaura nevanhu vabva muno muZimbabwe kana vachida kutaura naPresident vanotaura naPresident kuno kumusha kwete kupuwa mari nevarungu kukwira ndege kuti endai munoratidzira muchisoropodza mukuru wenyika muchisoropodza Zimbabwe kana vachida zvokuona President vanouya kuno kumusha voonana nao President ngavarambe kuona munhu ngavauye vaonane naPresident votaura nhunha dzavo dzavanadzo kuna President kuno kumusha
Nhengo yeZANU PF inomirira Makonde vakaindness paradza vari parunare muHarare naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7. Iko zvino tochienda kuna Chioniso Jani achitipa chirongwa pindai mudariro.
Tinokutambirai vatereri muchirongwa chedu pindai mudariro chatinotaura nevechidiki ini ndini Chioniso Jani. Nasi muchirongwa chedu tina Colin Magobeya. Wakadi yako Colin?
Wakadi yako Chioniso, ndinofara nekuti pindawo muchirongwa.
Colin, nasi tiudze kuti unoita nezvei?
Kutanga kwangu basa rekugadzira mafilmu ndakatanga ndaita a short training ndiri muZimbabwe ndichishandira organizations yainzi Lifelines tichifilma maprograms echurch saka ndakabuda muZimbabwe ndakaenda kuAustralia kuSydney kwandakanodzidza zvemafilms zvinondibata zvikuru sei kana nyaya dzedu zvikuru sei dzekuno kuAfrica dzemuno muZimbabwe dzichitaurwa nevamwe vanhu kana maforeigners nekuti dzimwe dzenguva vanenge vasina runzwisiso
tiudze kuti mafirima makaita ndeapi
iye zvino ndaita madocumentary akati kuti one day muna 2015 ndakaita documentary inonzi Tears from Inside riri kutaura nezvekubatwa kwechibharo kwevana nemadzimai chakaita kuti ndiriite yanga iri nhau yekuti kana kuti mhosva dzatanchiverenga mapepa nawo dzevanhu vanenge vari kubatwa zvibharo vana vadiki uye madzimai anga achiwanda saka tinenge tichiedza kuti titsanangure uyezve tinana mazvikokota vanenge vachitsanangura nezvenyaya yekubatwa chibharo kwevana
vanhu vanokubata sei
vanenge vachida kundibata vanondibata paFacebook page yangu Colin Magobeya ndinoshanda zvakare nemaartist emuno muZimbabwe zvikuru sevaimbi
aiwa mazvita nekuenesu mukoma Colin
ndinotenda Chioniso
nguva ndiyo yaita shanje ava vanga vari mukoma Colin Magobeya ini ndini Chioniso Jani muchirongwa chedu Pindai mudariro.
Tinotenda Chioniso iko zvino tochienda kunyaya dzezveutano. Madzimai akawanda munyika anoti haasi kunyatso kuwaniswa mikana yakafanira zvikuru sei munyaya dzezveutano hwavo. Mutoriri wenhau Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Madzimai awa anoti anoshuvirawo kuwana rubatsiro rwekuti vavakirwe zvipatara sezvo vachiti vamwe vavo vari kurasikirwa neupenyu nekushaya zvipatara zviri pedyo kana varwarisa. Vachitaura neStudio 7 Amai Faith Zaranyika vanogara mudunhu iri vakati mamwe madzimai ava kusunungukira vana munzira vasati vasvika kuchipatara nokuti zvipatara zviri kure uye migwagwa yokuenda kuzvipatara haina kugadzirwa zvakanaka.
Chidambudziko ratosangana naro pakliniki kwedu kure uyezve pamba pangu padhuze neroad pane vamwe vakadzi vanenge vakazvitakura vanosvikosunungukira kana kuti parodhi vatadza kusvika kukliniki.
Amai Zaranyika vakachema-chemawo nevana vadiki vanorarama neurema pamwe neavo vane utachiona hweHIV and AIDS avo vavakati vanoda rubatsiro rwechimbi-chimbi nokuti vazhinji vavo vari kurasikirwa neupenyu vamwe vachitadza kuenderera mberi nedzidzo. Amai Justina Mbirimu vanogara mubhuku rekwareruzani vakatiwo pamusoro pekuti kliniki iri kure nekwavanogara hapanawo dzimba dzinobatsirirwa madzimai akazvitakura nezvekushandisa zvakakwana zvaita kuti vatadze kubatsirwa zvakanaka. Vakati vanoshuwirawo kuti dai nzvimbo yavanogara yaitwawo growth point nekuti zvitoro zvavanoshandisa zviri chinhambwe.
Zvatinoshuvira kuti dai zvagadziswa pakliniki pedu dzimba dziri dzepakliniki dzedu ishoma havana pekunyatsogara vane vematenati vaya.
Amai Tandi Wechida varume vanotungamirira sangano remadzimai rinonzi Rural Women's Assembly Rwa muchidimbo iro riri kushandira munzvimbo iyi vanoti vave kushanda nemadzimai kunzvimbo dzakasiyana-siyana mukuedza kuisa musoro pamwe chete kuwanira madzimai kumaruwa rubatsiro.
Chakanakira madzimai chinhu wani vanotaura hongu matambudziko avo asi vanobva vafamba futi nesolution. Vanobva vatsvaka kuti ndezvipi zvatingaita kuti zviri kutinetsa zvibve kana kuti ndezvipi zvatingaita kuti tibatsirikane tibatsirane samadzimai. Ndo pakafungwa nyaya yekuti ngatifomei inonzi Rural Women's Assembly ine machapters in 9 countries. Rural Women's Assembly iri kuSwaziland, iri kuNamibia, iri kuLesotho, iri kune mamwe macountries andambotaura.
Zvipatara zvizhinji hazvina vana chiremba navana mukoti vakakwana uye zvizhinji zvacho hazvina kana mushonga. Ndakamirira Studio 7 kuwedza, ndini Patricia Mudadigo.
Munhau dzemitambo, makundano eCastle Premier Soccer League atsvuka ropa kwasara mitambo mishanu chete. Mutori wenhau dzemitambo Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Zvave pachena kuti zvikwata zvitatu zvinoti FC Platinum, Capes United pamwe neHighlanders ndizvo zvasara zvichiri nemukana wekutora mukombe uyu. FC Platinum yaramba yakabatirira nzvimbo yayo yepamusoro mushure mekurova Dynamos 2-0 kumandava. Kogona kunenge kudada yave nemapoints makumi mashanu nerimwe chete, rimwe chete pamusoro peCapes United. Capes United yaramba iri pachinhano chechipiri mushure mekurova Haumine 3-2. Vatsigiri veCapes United vakapemberera zvikuru mushure mekukunda kwavakaita uku.
Kepekepe bhora, madzibaba vanoti kepekepe bhora, thank you so much skipper.
Asi pakave nekunyunyuta kukuru mushure mekunge Highlanders yakapiwa penalty mutambo wave kupera mumutambo wavo neNgezi Platinum Stars. Vatambi veNgezi Platinum Stars vakaunganira muridzi wepembe vachiti yaive isiri penalty. Kunyange zvakadaro Highlanders yaramba iri pachinhano chechitatu nemapoints makumi matatu nemasere 13 pasi peFC Platinum. Mutsigiri wechikwata ichi Valove Mo Majecha vanoti vari kunzwa kufara nekukunda kwavakaita vachitarisira zvakawanda mwaka uno.
Ndiri kuzwa kufara ende ndiri kutarisira kutora mukombe dzese panguva iri kuteera.
ZPC Kariba yakadarika Dynamos nemapoints matatu mushure mekuita mangange 0-0 nemutare City Rovers. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tinotenda Michael. Vateereri, musakanganwa kuti muchirongwa chedu cheLive Talk nhasi tiri kutarisa nyaya yemhirizhonga yezvematongerwo enyika iri kuitika munyika. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro wenhau dzanhasi. Mutongi wedari repamsoro wa David Mangota vanoti mzware Linda Masarira ngaba buritzwe musungwa. Mutungamiri we MDCT wa Morgan Trangirai voshushikana nekurohwa kwevatsigiri vavo nemapurisa vari musungwa. Nengo dzebato rinopikisa reZimbabwe People First kusanganisira retired Brigadier General Agrippa Mutambara voiswa pasi pemapurisa vari muchipatara. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndokusiyai mina Ntungamiri Nkomo mundau dzechindevere.